ichokwadi chekutangisisa reserve bank yakauya ne priority list yekuprioritiza makambani anenge achipiwa foreign currency. Zvakakonzerwa nenyaya yekuti foreign currency yange isiri kupinda munyika yakakwana, saka vane priority list yavainayo, but zvaakuafektawo vamwe vanenge vari nezvemabhizimusi asi vanenge vasiri papriority list iyoyo. Saka hatingi ndo dambudziko ringoripo rekuti munogononge muri kuitawo zvinhu zvakanaka mumabhizinesi yenyu, but musiri papriority list zvaita kuti motadza kuwana access to foreign currency, especially kana muchida kutenga. Vazhinji vemabhizinesi dzedu vanenge vachitenga mainputs avo kunze kwenyika, saka zvinodzoka zvoakanganisa zvoafektawo zvakare productivity mumakambani nemuekonomy.
Zvii zvamungakurudzira kuti zviitwe kuitira kuti pasauya nevamwe vanochemawo maindastiri?
I think chekutangisisa panoda nyaya yetransparent market based system in terms of allocation of foreign currency as opposed to a top down and a tight fisted regulatory approach. Iri kuita kuti Reserve Bank ive probably the center of allocation of foreign currency. I think mabhengo anofanira kuwawo more involved more in terms of allocation of foreign currency. So I think a market based approach is better than a regulated approach framework through the Reserve Bank.
Tinozwa kuti ivo vereserve bank vanonyanyotarisa makambani anogadzira zvigadzirwa zvinotengeswa kunze pamberi pemamwe makambani aya. Zviri kuzoitawo here kuti nyika iwa nemari yekunze?
Hongu makatarisa maexports edu akwirira mchana, asiwo maimports edu ari kuramba achikwira zvakanyanyisisa, saka hazvikuunza pundutso kunyika nekuti trade deficit kana current account deficit iri kungoramba yakakurisisa. Kana current account deficit yakaita negative, zvinoreva kuti mari yakawanda iri kutobuda munyika pane mari inenge ichipinda munyika. Saka hatingi ndo zviripo pane ino nguva kuti maimports edu akakwira zvakanyanyisisa, hongu maexports akwirawo, but deficit iriramba iripo, zvoreva kuti mari yakawanda foreign currency iri kutobuda muZimbabwe as opposed kunge tiine a net positive foreign exchange balance.
Tinozwa kuti iyo mari yekunze iyi mumigwagwa kana kuti pamikoto iri kunzi iri kuwanikwa, asi nyika ichinzi iri kushayiwa mari. Chii chinenge chiitika, Dr. Chitamba?
Paro maketi ifunction number one ye lack of confidence muekonomy yekuti vanhu vakawanda havasida kudhila neformal banking system. Uyewo zvakare pane maincentives ekuti vanhu vanga vachishandisa parallel market, maeconomic incentives akakura ekuti vanhu vanga vachishandisa parallel market.